awa nezuru hatina kukwanisa pane tsamba yatakanyorera recommission saka pane zvataida kuti tigadzirisane panyaya yokuinda ipapo saka tagadzirisana tichaona kuti vakabva vatipindurawo but vakatipindura nezuro saka papasina nguva yekuti tipenengure tijekeserane sekomishinesesu neiyo commission kuti tozofambisa sei uye pane vanhu vanga vari mulaini vanga vachirivo kutaura vachida kunzikwa necommission saka taona kuti tingai tichibvumirana rimwe date tipane nguva yokukurukura nyaya dzinenge dzichida kukurukurwa tisati taenda kucommission
pane zvichemo zvamangamina zvekucommission ndezvipi mungatitaurirawo
nyaya iripo taibvunza kuti commission mareferences ayo akamira sei nokuti nyaya iripo mudariro ndepekuti pakaiswa masoja paground zvinozivikanwa nemunhu wese masoja akapfuura vanhu zvakaonekwa nevanhu vese vanhu nemhuri vakavictimizwa nevamwe vakarohwa vavanoziva vanhu vakavarova saka taida kubvunza kuti kana izvi zviri pachena vamwe vachadamwa here vakadeploya masoja kana vanokondrola masoja vakaita sana Munangagwa navachiwenga ndoo vanhu vakabata masoja kuti pavakaindisa masoja paground vakavapa instruction yekuti kudini yekuti pfuurai vanhu here rovai vanhu here vaishandisa fosi yakaita sei vanhu zvavakaita izvi vakaita mukutumwa kwavo kana kuti vakaita vega vari kudamwa here vanhu vanga vari mukomandi pagiraundi ipapo vari kudamwa here masoja anga ari mugrupu iroro vari kudamwa here vanga vakapfeka yunifomu musi iwoyo vari kudamwa here mapurisa anga ari pagiraundi ipapo ndoo nyaya yatati tichifunga kuti itange ichipenengurwa ichivhunzwa rodzwa nekuti ivo vachange vachikwanisa kuuyavo here vazvitaurire voga tizvionere pamhino sefoja
saka vachauya here vamataura resa
ndo hurukuro yatiri kubvunzana necommission kuti tione kuti zvatiri kuita izvi zvichabatsira ruzhinji rwezimbabwe here kana kuti vatongobvuma zvavo kushandisiwa
bato renyu rine vimbo here kuti commission ingabudisa chokwadi
isusu ndo saka tiri kubvunza mubvunzo iyoyo nokuti zvakaitika zvakaitika pajekerere zvakaitika munhu wese achiona kana kwotsvagwa commission panyaya iri pachena ipapa nyaya yatinoziva tese senyika vakazviita nevakaitirwa tese tinoziva zviri pachena saka chazvakanakira ndechekuti vakabudisa ripoti inenge ichinongedza kumwe kana kuti inenge yakatarisa kusiko zvichangooneka pasi rese jekerere international media yanga iripo vainternational representatives anga aripo
saka mati vachamisa vachaenda kucommission nomuvhuro huri kuuya uyu
nemuvhuro huri kuuya uyu kana tapedzerana kutaurirana zvinenge zvichida kutaurwa necommission.